Sangano reNational Council ndo sort of platform rombe kufurazese kana kusina Congress. Saka tasangana nhasi kuBulawayo as leadership MTC with the representation from all over the diaspora and also Zimbabwe. Saka tatendrana kuti gore rino range riri gore range richirwadza vanhu vakawanda muZimbabwe. Tatendrana kuti sesangano reMTC tichaendera mberi tichichema nevana veZimbabwe vese tichitoti gore riri kuuya iri tichatogwa nemasimba kuti hurumende yodzvanyirira ibude muhurumende nekuti tishande nevanhu veZimbabwe kuti tivake Zimbabwe itsva.
Izvi munozvikwanisa sei?
Tinenge tichishanda nevamwe maZimbabweans, mastakeholders vamwe tichishanda pamwe chete tichiti ngativake Zimbabwe pamwe chete, tichashanda futi nenyaya yehurukuro inonzi National All Inclusive Dialogue, tichishanda nemamwe maZimbabweans tivake a new Zimbabwe.
Izvi zvinoreva kuti bato renyu rinenge richibatana here nevari mupolada?
Sangano reMDC haritofa ratatenda even one meeting yepolad. Polad kutamba nevanhu ndo inonzi nhambetambe iyo. Saka isusu hatitevedzeri zvinhu zvana Polad. Toda inonzi National All Inclusive Dialogue, chireva kuti mapoka ese evanhu vakakosha muZimbabwe ngavauye pamwe chete tivake nyika tiri pamwe chete.
Saka vachamisa vataurawo here nezvavakataura navambeki kusangano renyuri?
Hongu, Advocate Nelson Chamisa, President, vataura kuti seMDC ticharamba mberi tichitaura nenyaya inonzi National All Inclusive Dialogue, ticharamba mberi tichitaura navapresident Mbeki nevamwe vakadaro. But zvatinoda kukoshesesa seMDC ndezvekuti hatidi nyaya inonzi yeGovernment of National Unity, bodo hatiidi zvachose. Toda inonzi transitional mechanism, tichireva kuti hatingotenderere vanhu vemapato epolitics chete, toda vanhu vese veZimbabwe kuti vashande pamwe chete for 2 to 3 years tichigadzira muchirungu zvinonzi comprehensive reforms kuitira kuti kuite free and fair election muZimbabwe. Saka ndo nyaya yakamirirwa nevanhu veMDC.
Saka nhasi misangano yenyu haina kukanganiswa nemapurisa?
Hatina kudombona even one mupurisa, tafara zvachose. Ndozvo anofanira kuita mazuva ese, haikona zvakaita nezura izvi. Saka tiri kuti seMDC mapurisa munongouya kana makokwa chete, musangouya kumusangano yebato revanhu. Saka tatenda zvikuru kuti nhasi hatina kuona mapurisa.
Tiri kunzwa kuti pane zvimwe zvirongwa zvamuri kuita manheru ano, ndezvipi izvi?
Izvozvi mutungamiri vababa Advocate Nelson Chamisa vari kutobatsira maelderly members of community kuti vavape maChristmas hampers. SMDC tiri kuita inonzi Social Community Initiative, tichiti Christmas regore rino vanhu vakawanda vanenge vachitambura vasingafari nemamiriro ezeeconomy. Saka president vautobatsira ipapo some of the elders. And then manheru manheru chaiko tine imwe inonzi Presidential Charity Christmas Dinner, ndiyo ichaitika iyoyo Christmas Dinner. Vanhu vese vanoda kuuya ikoko, uyai, tinenge tichipemberera Christmas na President Advocate Nelson Chamisa.
Iri kuitirwa papi?
Iri kuitirwa panzvimbo inonzi Shumba Lodge, iri kumunzira uchienda kuGwanda uko kusaninyo.